kuva yesterday inoendeswa neZimbabwe kugungano reSecurity Council. Samari vatungamiri dzinowanikwa dzichitsigira nekudzivirira vatungamiri vemuZimbabwe. Dzinoona sekuti tingangotarisana nedambudziko iroro, nyaya ikanzi yadzokera zvakare kugungano reSecurity Council. Nekuti shamwari dzevatungamiri veZimbabwe dzicharamba dzakangomira pachinzvimbo ichocho chekuti ngatidzivirire vamwe vedu vekuZimbabwe, zvikuru sei vatungamiri. Asi ndinoona sekuti nyaya yeZimbabwe ikaramba iri pamusoro wenyaya, ikaramba ichingokurukurwa, zvinobatsirawo kuti tisakanganikwe isu vanhuwo zvavo vemuZimbabwe. Nhaurwa yeZimbabwe zvinoita kuti irambe ichikurukurwa. Vari kune dzimwewo nzvimbo dzepasi rino vachiziva kuti kuZimbabwe zvinokumira zvakanaka.
African Union yakabuda pachena kuti haisi kuzotambira kurudziro yekuti muZimbabwe mupinde vanhu vanobvisa vamugabe nechisimba, ikati iroda kukurudzira kuti paitwe nhaurirano. Izvi hazvizokanganisewo here vari kuda kuti United Nations ipindire?
Zvinoitika pane dzimwe nyika dzakatikomberedza, zvikuru sei dzemuAfrican Union yamataura iyi, ndezvekuti kazhinji vanobvumirana nematongerwo dzimwe nguva tinenge tisingawirirani nawo isu vagari vemuZimbabwe. Panoita nyaya yeushamwari kana kuti nyaya yekungoti tose tine makanda matema, vanhu votsigirana pamusoro peizvozvo zvekuti tine ganda rakafanana, vasingatarise magariro anenge achiita vanhu mukati menyika yeAfrica, zvikuru sei mukati menyika yeZimbabwe, sezvo tiri kutaura zveZimbabwe. Nokudaro zvinenge zviri zvinhu zvakanaka kuti dzimwe nyika dzakatikomberedza dzemuno muAfrica dzinge dzichionawo maonero mamwe chete negungano renyika dzepasi rose kuti muZimbabwe zvakanaka, matanho otorwa zvichienderana nekufamira kwakanaka ikwezvino.